manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 28 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vafa nechirwere cheCovid-19 mukati memavhiki maviri apfuura. Murwiri wekodzero dzevanasikana muzvare Betty Makoni vobatwa nechirwere cheCovid-19 kechipiri. Mushure meCongress yaive nemhirizhonga neukandirana makobvu nematete remangwana rebato reMDCT arina kujeka. Vanhu gumi nevanomwe vofa munjodzi yemugwagwa weHarare Nyamapanda. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanonzi vambomisa basa meya weHarare vaJacob Mafume nemutevedzeri wavo vaLaxon Mukunguma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vafa nechirwere cheCovid-19 vamwe churu nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 1858 vachibatwa nechirwere ichi mukati memavhiki maviri apfuura. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vamwe vanhu vasere vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu vafa kubva zvakatanga chirwere ichi kupararira munyika vave mazana matatu nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 349. Nasi kumasvingo Abel Mutimba anova mukoma wemumwe mutoreri wenhau Godfrey Mutimba ashaya nechirwere ichi. Mukuziya nyaya iyi tabata mutauriri wemhuri vaDerek Mutimba.
Ichokwadi tiri kuchema mukoma wedu Abel Mutimba ashaya kanhasi makuseni kuRujego Isolation Center akauya kubva kuSouth Africa musi wa23 achiti ari kurwara akatanga kurwara ari pabhodha achiti muviri wake uri kupisa paakasvika kumba manheru takamayana yekuchipatara akaitwa matest akabatwa ane chirwere cheCovid akaita sekurecover asi ashaya nhasi
mukoma Ebo vari kuradzikwa kupi?
Tiri kuenda naye kumusha kwedu kwaguti kwabhasera kwatichamuchengeta sezvo zviri pamutemo weCovid-19.
VaDerek Mutimba vachitaura vari parunare kumasvingo. Vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus ichi nezuro igumi nevana kana kuti 114. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru gumi nezvitatu zvine makumi manomwe nemanomwe kana kuti 13,077. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru gumi nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 10,593 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu makumi manomwe nevana nemusi wesvondo. Vanhu vachiri kurwara vanosvika zviuru zviviri nezana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 2,135. Tichiri panyaya iyi murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira muzvare Betty Makoni vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mekubatwa nechirwere cheCovid-19 kechipiri. Tabata muzvare Makoni kuti tinzwe zvizere.
Ndingangoti ndakunzwa zviri nani stereki ndofunga zvakangouya very quick ende ndisina kumbozvifungira ndarwara zvokurwara zvemazuva mairi ndoandakanyanyorwara ndaitofunga kuti ha ndakutofa asi ndokubva ndazokopona nokuti ndofunga ndakuziva kuti vhairasi rakamira zvakati zvakati saka ndotindotinda kurarama kwa ndakuita. Ndakunzwa zviri nani stere ikinda tu raiti, ndukutofamba, ndukuchairamba, ndukubika, ndukutintetra chivanzi zvese.
Ko vanachiremba varikuti kudii nenyaya kuti makabatwa nechirwere ichi kaviri nekuti vamwe vaisimbofungidzira kuti kana wabatwa kekutanga muviri wako unenge waane masoja ekudzivirira chirwere ichi kuti chisakubate zvakare.
Ndingangoti pakubata kechipira apa ndokutombofunga kwanda ndichitomboita mukuverenga kuverenga kwanda ndichiita asi ndakazoona kuti ndiri muchikwata chevanhu vaya vanonzi long haulers kureva kuti unongogara nazvo kwenguva yakareba kupfuura vamwe saka ndakatombodaro ndosaka ndakadzokera zvangu kubasa rangu ndakutoli a very normal life asi ndakaramba ndine masymptoms anandi nayo pahuro muchest nezvinhu zvakadaro sometimes ndichitomboita fever ndichidii saka ndingangoti vana chiremba kutaura kwavari kuita vari kuti pangoriwo nechikwata chevanhu vakangodaro vanoti vari kubata kechipiri asi ndofunga zvinhu zviri muna mazvikokota vescience kuti vanyatsoona kuti vanobata vanenge vakaita sei asi sekuona kwangu inini immune yandandi nayo muna July yange yakati simbei pandakapedza kurwara nekuti handiti ndakarwara March kusvika kuna June tisinganzwi zvakanaka asi kubva June iyeyeyo July August ndanditori munhu akati simbei but kuna October uku ndakatanga iko kungoti unobatwa nepahuro ponyarara wobatwa nechakati chonyarara saka ndinongofiuna kuti pamwe virus inombongogara somewhere and then it gets reactivated. I think it tinofanga kumirira masaindisi asi maonera andaita ini ndezvekuti zviya zvokuti unoti immune yangu vana chiremba vari kuti vamwe immune inokwanisa kupera 3 months vamwe 6 months zvichingoenderana nemunhu
muchitarisawo marwariro muchitarisawo marwariro amakaita kekutanga nekechipiri ndepapi pamungati makanyanyonzwa muviri uchidzimba
blessing ndingangoti pekutanga ndakatura nguva yakawanda ndisingakwanise kufema ndopekutanga apo then pekutanga ndakarwadziwa stereki pakuti unenge usingazivi kuti chii chiri kuitika kuti pechipira apa kutaura chokwadi kurwara kuya kwekuti unongoti gwa 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 miri wako wese unongodamburwa majoins anodambuka chesi inoomarara zvese zvinongoita chop 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 ndopechituo apa
murwiri wekodzero dzevanasikana nemukurumbira muzvare Betty Makoni vari parunare kuBritain zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nemaviri ane mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 62,366 vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nezviuru mazana masere kana kuti 80.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi matatu nematatu kana kuti 333,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 million pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mana nemashanu ane zviuru mazana manomwe kana kuti 45.7 million Douglas Monzora vanoti vakasarudzwa zviri pachena kutsiva mushakabvu Morgan Tsvangirai semutungamiri webato reMDC paCongress yechimbi chimbi yakaitwa neZuro. Thomas Iripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamonzora vakakunda muzvare Tokozani Kupe, vaElias Mudzuri, pamwe navaMorgan Komichi paCongress yechimbi chimbi yekutsiva mushakabvu Tsvangirai. Vamonzora vaudza Studio 7 kuti vakakunda zviri pachena, kunyange vakakundwa ava vari kugunun'una kuti sarudzwa dzina kufambiswa zvakanaka, uye muzvare Kupe vachiti vambomisa vamonzora basa.
Na muchikwikwidza mese mapakati pekukwikwidzana hakuna anodzinga mumwe. Mai Kupe vaka dissolveiwa pakatanga sarudzo idzodzo. Panobva panzi hapasisina president, saka mese makukwidza chi president. Asi hazvina kunyanya kundinetsa nekuti vakandidzinga pachinzvimbo cha secretary general. Handicho chinzvimbo chandichinacho. Ini nda president weparty, saka iyoyo havana kundidzinga ende havana simba racho. Mundi vice president wepati yedu, tichataura navo, tichizama kuti tiwake musangano wedu.
Asama Ikupe vakaudza vatore venhau usiku waNezuro kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, vachiti vamonzora vakashandisa chikiribidi kuti vakunde musarudzo idzi. Izvi zvatsinhirwa neumwe wavaikwikwidza musarudzo idzi, vaElias Mudzuri, avo vatiwo mhirizhonga nekusavhota zvakanaka kwevanhu vaifanira kuvhota, zvinhu zvisingatarisirwe mubato rakaita seravo.
Zvakabuda neZuro yanga isisirisa. Chikuru ndecho kuti unoziva kana muchiita chinhu muri mumba menyu hazvidiki tafanika munotsotsana. Sarudzo yakazopera indakabuda kwaita the third province. But zvakaitika in the first and third province zvakatonditaridza chete kuti hapana chiri kufamba, kuti vanhu vari kuvhota handivo vari muregista, nokutaridza futi kuti taatana maregista matatu.
Vamudzuri vati havasi kutambira zvakabuda musarudzo dzaNezuro, vachiti chavai kudikanwa ndechekuti vagare pasi seutungamiri webato kuti vaone kuti votora matano api.
Tichafesana totaura nokuti zvakaitika. I hope kuchaita some form of meeting yokuti tinzwisane kuti chii chakaitika. Maagents edu ndo anofanira kukombaina zvakaitika. It's difficult kuti muinde kumakoti, but maybe if the west comes to the west ndokwamunoenda.
Mibvunzo yatatumira muzvare Kupe nevamwe vakakwikwidza musarudzo idzi vaMorgan Komichi yanga isati yapindurwa. Zvichakadaro vamonzora vati vatotanga basa rekuumba musangano wavo. Kubva zvino zvienda mberi vakati zviri kutaurwa nevakakundwa musarudzo zvinhu zvisina musoro.
Ndoda kutenda vanhu veMDC vakavhota murunyararo, vakavhota vachisarudza zvavaida. Votes mabudira akaita kuti vamudzuri vakaita 14 votes, vaKomichi wakaita 9 votes, Mai Kupe wakaita 118 votes, inindi kaita 884 votes. Zvinoratidza zvega kuti zvaidiwa nevanhu ndezvipi. Asi pango yatiri pano toda kuti tibatanidze musangano. Vakasununguka kuti tishande tese tivake musangano wedu.
Tichiri panyaya iyi, nhengo yekomiti yepamusoro MDC Alliance Valav Mochinoputsa vaudza Studio 7 kuti Congress yakaitwa neMDCT haisi pamutemo, sezvo vachiti paive nevanhu vashoma pane vanofanira kunge varipo.
Vana veZimbabwe havanei zvakazviitika nokuti mukatarisa manhamba akabuda kuenda kuchikongresi ichochi mashomanene takatasana nemanhamba evanhu vaifanira kunge vachiparticipeta mukongresi. Zvinoreva izvo kuti mastructures a2014 akawanda aramba kuteerera zvinhu zvavasinganzwisisi, aramba kuteerera zvinhu zvezanhu, aramba kuteerera zvinhu zvekumbunyikidzana. Asi vanoda kumira pachokwadi tichienderera mberi nechirongwa chekuti Zimbabwe isununguke, chirongwa chatakasirwa nababa vaTsvangirai.
Vane ruzivo nezviri kuitika muMDCT vanoti kusafamba zvakanaka kunonzi kwakaita kongresi yebato iri kunogona kusiya bato iri ratsemuka zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe mutongi wedare Major Street vaMorgan neMadire vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vari pabasa uye vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Godwin Mangujiga anotipanya inotevera.
Mutongi wedarira magistrate vangoni ndona vabhadharisa vane madire zviri zvishanu zvemadhora zvemaRTGS kuti vatongwe vachibva kumba uye vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa 3 kukadzi. Vanzi vagare pakero yavakapa vasataure nevafakazi pamwe nekuti vasiye magwaro avo ekufambisa kuna mabharani wedare. Vane madire vari kupomerwa mhosva yekupa mutongo wakareruka wefaindi yemazana manomwe madhora kune chimwe chizvarwa chekuVenezuela chakapinda munyika gore rapfuura chiine makirogiramu mashanu ezvinodhaka zvisingabvumirwe kana kuti cocaine yaikosha zviru mazana mana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti 469,000 United States dollars. Mushure memutongo uyu muzvare Deus Deima Rodriguez Guerrero uyo ainge apinda muZimbabwe achibva kuBrazil akabva adzorerwa kunyika kwake. Mutongo uyu hauna kufadza veSpecial Anti-Corruption Unit kana kuti SACU avo vanoshanda vari muhofisi yemutungamiri wenyika vakabva vatanga kuongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemapurisa izvo zvakazoita kuti vane madire vasungwe. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare nhasi yakaendeswa nesaku nemapurisa dare repamusoro reHigh Court ratadza kunzwa chikumbiro chameya weHarare vaJacob Mafume chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yeuori. Mutongi vaBenjamin Chikowero vange vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chavaMafume asi izvi hazvina kuzoitika sezvo vachuchusi panyaya iyi vaudza dare kuti vange vasati vagadzira mhinduro yavo pachikumbiro chavaMafume. Magweta vaMafume akakwidza chikumbiro chavo kudare musi wa23 zvita asi vachuchusi vaudza dare kuti vaona chikumbiro ichi nhasi uye vanoda nguva yekugadzira mhinduro yavo. Gweta ravaMafume vatondirai Bhatasara vanotsanangura kuti nyaya iyi yave kuzonzikwa mangwana.
Nyaya yameya veHarare yechikumbiro chavakaunzwa kuno kuHigh Court yanga ichifanwa kunzwikwa nhasi naJustice Chikowero haina kuzonge ichifambira mberi nekuti vakamirira state vati ivo havana kunge vachikwanisa kunge vachigadzirira notice of opposition yavo kuchikumbiro chakaiswa nameya. Nekudaro nyaya iyi yanzi inozvikwa mangwana nhakoda pasi.
Musi wa17 zvita dare ramagistrate rakanyima vaMafume mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yekuti vakapindira pakuferefetwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaita uori pakupa nzvimbo yekuvakira hanzvanzi yavo Rotina Mafume uye munyori kukambani yavo Rutendo Mufuti. Mutongi wedare vangoni nduna vakati vaMafume vanogona kuramba vachipindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo kana vakabhadhariswa mari yechibatiso. Nyaya yavaMafume ichaenderera mberi kudare ramagistrate musi wa28 ndira gore rinouya. Mune imwewo nyaya dare ratadzawo kunzwa nyaya yemudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Alan Moyo uyo akasungwa musi wa7 zvita nevamwe vake vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga. Kunyange hazvo vamwe vaakasungwa navo vanomwe vakabhadhariswa mari yechibatiso nedare ramagistrate Moyo akanyimwa mukana wekuita izvi dare richiti aigona kutiza nyaya yake isati yanzikwa. Gweta raMoyo vaObeisha vati chikumbiro chake chekuti abhadhare mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba chake chichifanira kunzikwa nhasi uye vashamisika kuona nyaya iyi isiri pamberi pedare.
Takauya kucourt meta ichibva yapostponwa to today but patauya tasvika isiripo paroll hatizi kuti chii chakaitikaona registra saka takuda kuti tinotarisa kuti tione kuti sei yanga isina kuiswa pamberi pedare tichaedza kuti idzorerwe swa 29.
Moyo nevamwe vake vanonzi vakaenda kunzvimbo inokwirirwa mabhazi yekopagabhana muHarare musi wa3 Chikunguru apo vakakurudzira vanhu vaikwira mabhazi kuti varatidzire vachiti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro nekuti vata kutonga nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vambomisa basa meya weHarare vaJacob Mafume mutevedzeri wavo vaLaxon Mukunguma nemamwe makanzura mana vachivapomera mhosva yekutadza basa. VaMukunguma vaudza Studio 7 kuti vapuwa tsamba iyi. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hurumende yave kuda kugadza commission ichafanobata mabasa muguta iri. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa kuti vanhu gumi nevanomwe vakafa vamwe vanomwe vakakuvara mushure mekunge motokari mbiri yemhando yeIsuzu KB double cab neBMW dzabonderana mumugwagwa weHarare Nyamapanda neZuro Masikati. Mumashoko kuvatori venhau vanyati vakurudzira vatyairi kuti vangwarire njodzi mumigwagwa. Apo zvinhu zvakanga zvoratidza sekunge mamwe mapazi ehurumende yeAmerica achambovharwa nekuda kwekushayikwa kwemari, mutungamiri wenyika vaDonald Trump neZuro Maneru vakasaina bhiri rinobvumidza kuti hurumende iwane mari inoita 2.3 trillion. Mari iyi inosanganisira 900 billion yekubatsira vanhu munguva ino yecoronavirus ne 1.4 trillion yekuti hurumende irambe ichishanda kusvika muna gunyana wegore rinouya. Kunyange hazvo vaTrump vakasaina bhiri iri vainyunyuta zvakasimba vachiti mari iri kupiwa vanhu kuti vabatsirikane ishoma zvikuru sezvo munhu achizotarisirwa kuwana madhora mazana matanhatu, asi ivo vachiti vanhu vaifanira kupiwa madhora zviuru zviviri pamunhu. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti danho ratorwa nemutungamiri wenyika rakanaka chose sezvo richabatsira zvose hurumende neveruzhinji. Ngatinzwei vachiita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Danho ravaTrump ranga ragara riri kutarisirwa kutoti ranga ratononoka nekuti maRepublicans nemaDemocrats vakanga vasangana vakawirirana pane bhiriri rinova rakanga rakatarisirwa kwemwedzi yakawanda, asi vaTrump vakasenge varivo varinonotsa nengari yekuti vanga vari kuda kuti zvimwe zvanga zviri kutohwa maamerica zvichitutsirwei. Tichiona vaTrump vakasaina vachinyinyuta zvakare pamusoro pezvamuri kutaura zvokuti vaida kuti mari inopiwa vanhu iwedzerwe, pane zvingazoita here kuti bhiri iro risave mutemo?
Aiwa, kana vachinge vasaina kudaro bhiri ratova mutemo, saka zvatopera. Chatisingazoziva ndechekuti mari dzavangada kuti dzowedzerwa pa600 kusvika $3,000 dzichawedzerwa here, asi maRepublican leaders zviri kunzi izvo vakaguma ivo kuti vachatutsira. Saka izvozvo vachatora tomusvishesi vazonazobuda pachena here pajekerere vachitaura kuti ndozvavakaita, asi kuva mutemo bhiri ratova mutemo.
Tinoona kuti vaTrump nhengo dzavo dzesenati ndo dzakawanda kana kuti dzine masimba akawanda. Zvinhu zvavanga vasina here kunge vataura nebato ravo nenhengo dzebato ravo pane kuti vazenge vakuziisa veruzhinji kuti handichadi kusaina nekuti mari ishoma kana zvinhu zvavakutaura izvi?
Pari zvino unhu hwavaTrump hautatonzwisisika nekuti mari dzavarikutaura dzavarona kuti dzipiwe vanhu ndizvo mari dzakanga dzirikutaurwa nemaDemocrats kubvira mwedzi yose yadarika iyi, asi ivo vaTrump nemaRepublicans vairamba kuti mari idzodzo dzakawandisa. Asi zvokono zvino vazobvumira kani pamari shoma idzodzo vaTrump vazodzoka zvivava kuti mari dzino dzaita shoma. Saka hazvisi vazozivikanwa kunzi chinangu chechecha ndechipi, asi tinoona kubvira pakawirirana maDemocrats paRepublicans ivo vaTrump ndo vanga vari kunzi vanga vari kunonotsa kuti bhiri risvike kuda pa kuda kuti ichocho chitiko chekuti mapayments anoita kwa maAmericans awedzerwe kusvika $2,000.
Ko, panyaya yekuti vanhu vanga vachipiwa rubatsiro rwanga rwamiswa, tingatarisira rini kuti vanhu vanga vachitanga kubatsirwa zvakare uyewo vana veAmerica vanga vachiwana mari idzo?
Parubatsiro rwanga rwokuuya kuvanhu zviri kunzi izvo rinogona kungokuzviriwa maybe nevhiki rine chete nekuti pakanga patomira ipapo rubatsiro rwohwo zvinenge zvava kuti zvichizoswa futi zviiswa kuti mumakombiuta zvichitanga kuvandudzwa zvakare. Saka pakutazovezo kunzi pangangodaro paine kana kuti dhelei etondo kana kuti shondo mbiri, asi nyangwe dhelei iyo iriko mari idzodzo kana vava kudzipiwa vanodzipiwa dzine nhende shure.
Avo vanga vari vaPromise Sunday vari paRurare kuSouth Carolina. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda muCameroon vari kuenda kumamochari kunotsvaga hama dzavo dzakashaya mushure mekunge mabhazi maviri abonderana mumugwagwa uri pakati peguta guru renyika iyi reYaounde nereBafoussam. mutungamiri wenyika ii vapo bia vatiwo paitwe ongororo yekuona kuti chii chakakonzera tsaona ii yakasiyawo vanhu gumi nevapfumbamwe vakuwara zvakaipisisa. Matikitiva emuamerica anoti ari kuenderera mberi nekuferefeta chakapa kuti mumwe murume Anthony Quinn Warner azviuraye mumotokari yainge yakazara mabhambo pedyo neguta reNashville kuTennessee nemusi wechishanu akakuvadza vanhu vatatu uye kuputsa zvimwe zvivakwa. Matikitiva kubva kuFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI neBureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ndivo vari kuongorora umbowo hwavakawana. Chipatara cheparinenyatwa chinoti chave kubvumidza munhu mumwe chete kushanyira murwere ari muchipatara ichi senzira yekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Asi pane vari kunyunyuta kuti danho iri harisi kutevedzerwa sezvo vamwe vanhu vakanyoreswa vari kutadza kuenda kunoona hama dzavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Chipatara ichi chinoti chakatanga kurambidza veruzhinji kuti vapinde vachinoona hama neshamwari dzavo sezvo chiri kutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chakatoremera chipatara ichi. Muchiziviso chakaburitswa mwedzi uno nechipatara ichi, Parirenyatwa Hospital inoti iri kubvumidza vanhu vakanyoresa sehama dzepedyo kupinda muchipatara ichi vachiona varwere vavo. Asi mumwe mudzimai akanyoreswa sehama yepedyo nemurume wake amai Winnet Mukwekwerere vanoti vakarambidzwa kupinda kuti vaone murume wavo pavakamushanyira mukupera kwesvondo.
Musi kudiwa vanhu zvakamira zvakadai zvakadai ndiani venyu votoisa munhu ari pedyo pedyo newe nevasi kubvumira mavhizita ndozvaungoshingirira kutoti ndorarama zvikadini ndisina kumaona.
Mumwe mudzimai amai Nometa Chapewa vanoti kunyange hazvo zvaiva zvakanyorwa pamukova wechipatara kuti munhu mumwe chete akanyorwa zita mubhuku ndiye chete aikwanisa kushanyira murapwi, ivo havana kukwanisa kuona hama yavo yairwara asi ikazoburitswa muchipatara ichi musi uyu ichinzi yave nani. Vanoti vakanzi vamirire murwere wavo panze kudzamara aburitswa muchipatara mairapwa sezvo akanga onzwa zviri nani.
Tatai kuzviona vasiri kunzwa zvakanaka vatobudiswa vave raiti vakauya nezuro vanga vaine mudumba asi izvinezvi vato raiti takutaura navo.
Studio 7 yakaona vanhu vakawanda vaive pachipatara ichi mukupera kwesvondo vaiti vainge varambidzwa kupinda nepamusana pekuti havana kunyoreswa sehama dzepedyo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kanawo mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro sezvo vange vasiri kubatika panhare mbusha dzavo. Asi mutauriri weParinyetwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti vakanyoreswa mazita avo sehama dzepedyo vanogona kupinda mumawadhi munguva dzemangwanani apo vana chiremba vanenge vachiona varwere, izvo zvinovapa mukana wekuti vaziviswewo nana chiremba ava pamire murwere wavo. VaDire vanoti vose vakanyoreswa sehama dziri pedyo ndivo chete vanobvumidzwa kushanyira varwere mumawadhi echipatara ichi. Munyori mukuru weZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti danho rakatorwa nechipatara ichi rakaitwa mushure mekunge zvaonekwa kuti chirwere cheCOVID-19 chakange chopararira zvakanyanya muchipatara ichi chichibata vashandi pamwe nevarwere.
Chipatara chikuru muZimbabwe cheParinyatwa Group of Hospitals chakamisa vashanyi vanouya kuzoona varwere nenyaya yekuda kwechirwere cheCOVID-19. Katanga iyo second wave macases ema infections anga ava kuwanda muchipatara ichi.
Dr. Matara vanoti COVID-19 haisati yapera uye zviri kuonekwa zvakare kuti vechidiki ndivo vari kunyanya kutapurira denda iro radzoka neumwe muto wakakomba zvokuti riri kutapuriranwa nekuuraya munguva pfupi pfupi.
Tiri kuona kuti chirwere ichi chiri kuramba chichiwedzera, saka tiri kukurudzira veruzhinji kuti COVID haisati yapera, COVID chiri pano. Iko zvino kwatova neari kunzi manew strain, mareports ari kubva kunana South Africa ari kuti strain iri riri kuaffect vechidiki zvakanyanya uyezve riri kutapurira muvanhu nekuchimbidza.
Dr. Matara vakakurudzira vanhu kuti munhu wese apfeke masiki, kugeza maoko nguva zhinji pazuva uye nekusaungana pamagungano evanhu vakawandi.
Ngatirambei takapfeka mamaski edu nguva nenguva tichigeza maoko tichisanitaiza tichiita social distancing zvingagona kutibatsira kuti chirwere ichi chidzikire muZimbabwe.
Ongororo dziri kuitwa nebazi reutano maringe nedenda recovid-19 dziri kuratidza kuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kuwanda zvakanyanyisa zvokuti pave kudiwa kuti munhu wese atevedzere nzira dzakatarwa dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamira.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 Mpalakazi 2020 ku Pastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
in the absence of the response, we were forced to grudgingly agree to a postponement to tomorrow at 11:15 for the matter to be argued.
Kumjiro ndaba waphezulu owe High Court awusenelisanga ukusuza isicelo sika Mayor Jacob Mafume weHarare sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail ecaleni aletheswayo lenkohlakalo.
This year sibhale nzima emhloliso yethu. Besingaqedanga amasilabhasi njengabanye abekade bebhale emuva kwethu. Futhi bona babe sebeqedaye amasilabhasi abo. Besingavunyelwa ukuphuma siyekrasha ngoba bekungekho muntu ovunyelwa ukuthi aphume phandle abonakale phandle.
Ngomnyaka ka-2020 kususedlula kungela okuhle ukuphume kugatsha lwezemfundo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenza izikolo zivalwe okwenyanga ezingaba yisikhombisa. Sokusele insukwana nje ubana idalele House of Representatives lele Senate ahlolisise amavoti awe Electoral College kulandela ukhetho lukamongameli kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. I-COVID-19 ibulele abantu abathoba mnembili 8 ngokutshona kwelanga la izolo eZimbabwe. Osokukhuphule inani lasebebulewe yiyo kwaba ngamakhulu edlula amathathu 349. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lambili 12,786 asebehloliwe bafunyanwa bele gciwane leli, lokhu laqhala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi 10,593. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 62,366. Umantshi Morgan neMadire umiswe phambi komthethondaba esetheswa icala lokuqhuba imisebenzi yenkohlakalo esemsebenzini, waphiwa ithuba lokuba ahlawulele imali yesibambiso sebail. UMathews Gama usethulela lolu daba lezinye indaba ebeziphambi kwemthethwandaba etshiyeneyo eHarare lamhlanje.
Umantshi uNgoni Nduna uhlawulisa uNemadire inkulungwane ezinhlanu zamadola 5,000 RTGS ukuze athoniswe esuka ngekhaya, njalo kuthiwe aphindele edale mhla ka-3 Zibandlela. Utshele ukuba ahlale emzini wakhe kukhele ayinikeze idale engaze akhulumisana labafakazi, kanye lokuthi ayetshiya ugwalo lokuhambisa ipassport emthethwandaba. UNemadire wetheswa icala lokupha isigwebo esiphansi sokuhlawulela imali yefayindi yamadola angamakhulu sikhombisa kuphela kwesinye isizalwane seVenezuela esangena eZimbabwe silo kudakayo kohlobo lwe cocaine elesisindo sama kilogram amahlanu okwakungathengiswa ngenkulungwane zamadola angamakhulu phose amahlanu amadola ekwelemelika US 469,000 emkambo wensitha ngemva kokuba eyethule lesisigwebo unkosazana Delcy Deima Rodriguez Guerrero laye owayengene kuleli evelela kwele Brazil washe wabuyiselwa kibo lesi sigwebo asizange sijabulise abohlangothi lwe Special Anti-Corruption Unit SACU abasebenza phansi kwehofisi kamongameli bona abahle baqala ukucwayisisa lolu daba besebenzisana lamapolisa okwakhokhelela ukubotshwa kukanemadire kolunye njalo udaba olusemthethwandaba i-High Court ayisanelisanga ukuhluza isicelo sikameya weHarare umnumzana Jacob Mafume sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail edabeni alwetheswayo lwenkohlakalo uMahluli Benjamin Chikowero ubekhangelelwe ukuluzwa lolu daba lamhla kodwa akusabanga njalo ngoba abachuchisi bekhale ngokuthi abatholanga isikhathi sokulungiselela ukuhluzwa walesi sicelo njengoba sikhwezwe abantu besiya kukhefu leKhisimusi amagqwetha kaMafume akhweza lesi sicelo mhla ka 23 Mpalakazi kodwa abachuchisi bathi baze basibona lamhla igqwetha likaMafume umnumzana Tonderai Batasara ulandisa ngokwenzakale lamhlanje
in the absence of the response we were
njengoba abachuchisi bebelokhu bengayilethi leyo mpendulo yabo bekungela ngenye indlela ngaphandle kokuba sivume ukuthi luziwe kusasa ngo-quarter past 11 lolu daba lanxa senze lokho silokukhonona okukhulu
mhla ka 17 Mpalakazi umthethwandaba wemagistrate wancitsha uMafume ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibail edabeni alwetheswayo lokuthi wayesephazamisa ukuqhutshwa kophenyo ecaleni alwetheswayo lenkohlakalo lapho kuthiwa watholisa udadewabo uRotina Mafume indawo yokwakha kanye lonobhala enkampanini yakhe uRutendo Muvuti umanji ungoni nduna uthi uMafume ulakho ukuqhubeka engenela kulolu daba nxa engamtholisa ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail lolu daba lukaMafume lukhangelelwe ukuqhubeka njalo emthethwandaba mhla ka 28 zibandlela ngomnyaka ozayo isakhamuzi saseHarare umnumzana Tafazi wachigandiwa upha umbono wakhe ngalolu daba
amakhosi lawa eZimbabwe hayi indlela ayenza ngawo ayisondlela eright nxa befuna ukuthi umuntu akhishwe enkantolo yakhishwa kodwa nxa bengafuni ukuthi umuntu akhishwe enkantolo kakhishwa angazi ukuthi wayilokhu bevalele umeya uJacob Mafume enkantolo ngibona ngazathi lilungelo lakhe lokuthi ethole ibheyo
kusenjalo umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo usemise umsebenzi uMafume lomsekeli wakhe uKansila Lackson Mukunguma kusukela khona manje besetheswa umlando wenkohlakalo lokhu kube sencwadi dine nikezwe uMkunguma ogcizelelwe ngosebenza ehlangothini bezokhulumisana loZulu kumunicipality weHarare umnumzana Innocent Ruwende kolunye njalo udaba umthethwandaba wehlulekile ukuhluza udaba lwesinye isifundi sekolitini yeUniversity of Zimbabwe uAlan Moyo yena obotshwe mhla ka 7 Mpalakazi labanye bakhe besetheswa icala lokutshotshozela uZulu kuba atshengisele ngendlela elodlakela lanxa abanye bakhe abotshwa labo abayisikhombisa bavunyelwa ukuba bahlawulele imali yesibambiso sosebay emthethwandaba kamanji umoyo ulincitshiwe lelo thuba umthethwandaba usithi ulakho kubaleka elizweni icala lakhe lingakahluzwa igqwetha likamoyo umnumzana Obey Shaba uthi umangele ukuba lesi sicelo bese ngekho lakuluhlu lwendaba obekumele zihluzwe lamhla
ekufikeni kwethu sithole ukuba akalukho kulezo ndaba obekumele ziziwe lamhlanje asikwazi ukuba kuyini okwenzakalayo kungakho sesifuna ukudingisisa ukuba kungani lolu daba lungasamiswanga ngaphambi kwemthethwandaba zama konke okusemandleni ethu kuba liziwe kusasa lolu daba
umoyo labanye bakhe babikwa baya esilindweni samabhasi eseCopacabana eHarare mhla ka 3 Ntulikazi ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele efuna umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa ilizwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Umnyaka ka 2020 ususedlula kungela okuhle okuphume kugatsha lwezemfundo kungenxa yomkhuhlane we COVID-19 okwenze izikolo zivalwe okwenyanga ezingaba yisikhombisa lalabo ababhala imihloliso bebhale bengaqedanga izifundo zabo isilabhasi ababalisi bakhalale imisebenzi labo okuphiswe kwaguqisa ezemfundo ngamadolo elizweni jikelele Uhulumende yena kodwa ugxile ukuthini usefake izikondiso ezeneliyeyo ukuze igciwane le-COVID-19 lingamemetheki ezikolweni njalo lokuthi izikolo zizavulwa ngokuhlela kwakhe ngomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abafundi bakhangelele ukuvula izikolo mhlaka 4 ngoZibandlela womnyaka ozayo. Uhulumende sethe abafundi bayaqhubekela kubanga elilandelayo lanxa bengaqedanga ibanga ababekilo. Unkosazana Pamela Ndlovu ngomunye wababhale imihloliso ngenyanga kaMpandula ochasisa isimo ababhale bekusolonyaka.
This year sibhale nzima imihloliso yethu. Besingaqedanga amasilabhasi njengabanye abade bebhale emuva kwethu ukuthi bona babe sebeqeda amasilabhasi abo. Besingavunyela ukuphuma siyekrasha ngoba bekungekho muntu ovunyela ukuthi aphume phandle abonakale phandle ngesikhathi se-lockdown.
Unkosikazi Joyce Hadebe, umzali olabantwana abasafundayo, uthi kungaba ngcono ukuba abafundi bahlolwe ekuqaleni kwezifundo.
Mina ngiyakhala ngabantwana bethu laba bangafundanga lutho ezikolweni ukuthi kambe xa bezaqhubekela phambili, baqhubekela phambili befundene kambe shiwa enkathese le ndaba ze-COVID-19 lezi zikolo asikwazi ukuthi vele uhulumende uzimisele ungakanani ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19 abantwana ade bebanjwe COVID. Kwezinye izikolo maybe COVID ibivele khona. But khona ukuthi kuyabe kuvele kungathestwa abantwana. Engxenye uhulumende kumele ukuthi atheste abantwana bonke nxa izikolo zivulwa.
Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo welupane enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, uthi umnyaka ka-2020 ubunzima.
Nxa sesikhangela ekuhleleni bekhani abantu abajayele ukwenza ukuthi umnyaka nxa wokuqala bethi let's make new year resolutions. Akukho okuphumelele. 2020 kube ngumnyaka ongekho muhle ikakhulu nxa sikhangela iholo lezisebenzi.
Umnumzana Moyo uqhubekele phambili ethi ezikolo bekuvele kungela okukhona obekulungiselelwe ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantwana bezikolo babhaliswa ama-exams ngenkanye. Ukuhlukunyezwa okukhulu sithi nga uhulumende uyakhangela kabani ayehla abuye phansi abuye azwisise ukuthi kade kungenziwa njani ukuze imfundo ibuyele kuzinga elikhona.
Unkosikazi Sihle Dube umbalisi uthi uhulumende kumele ancedise ababalisi ngezigqoko zokuzivikela khona kuza kuba ngcono ukusebenza kwababalisi ezikolo.
I-PPE yindaba emqoka kakhulu ezikolo lapho. Besicela uhulumende ancedise ezikolo ngoba abantwana abaningi and sehlula lezi zokufundela zilutshwane, they are forced ukuthi bashiye ingwalo okuyikho okungavunyelwayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Thawungana Ndoro uthi uhulumende unabafundi lababalisi enhliziyweni njalo kafuni kulahlekelwa imphefumulo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
As the Minister of Primary and Secondary Education, we managed to contain the spread of the pandemic. We've only had less than 600 cases, and we would like to urge parents not to panic and to also know that we are now learning in a new norm.
Phezu kwakho konke okwenzakalayo kulumsebenzi wezemfundo, lilokhu liqonga inani lezikolo ezivalwe ngenxa yokutholakala kwabafundi bezikolweni eziningi bele COVID-19. Uhulumende uthi imfundo ngeke imiswe lubhubhane lwe-COVID-19, kufanele abantu balwisane lalo balunqobe. Izikolo eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zidibane lodubo lokuba labantwana lababalisi abafunyene belegciwane leli ezigoqela oJohn Tallack High School, iMtshabezi High School, iMatopo High School lezinye. Ngokunjalo uhulumende uyazincoma ukuthi akuzange kube lo mntwana othethwe lubhubhane lolu lanxa kule nani elingamakhulu ayisithupha i-600 phakathi kwezigidi ezine i-4 million zabafundi elitholakale zile COVID-19. Ubuye wakhuthaza abazali uhulumende ukuthi ngesikhathi sekhefu abafundi bengayithatha retake. Ubuye wakhuthaza abazali uhulumende ukuthi ngesikhathi sekhefu abafundi bengayithatha umkhuhlane we-COVID-19 njalo abazali babe lesiqiniseko sokuthi uhulumende ulabafundi lababalisi babo enhliziyweni lokuthi kafuni kulahleke impilo ezikolweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
So, ngiswele insukwana ezingacholutho ukubana idalele House of Representatives lele Senate ahlolisise amavoti awe Electoral College kulandela ukhetho lokamongameli olwenziwe ngolwezi kwele Melika. Umongameli Donald Trump uthi ukhetho lolu lwebiwa libandla eliphikisayo lama Democrats. UGibbs Dube we Studio 7 usethulela lolu daba.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzacela abalandeli bakhe ukuthi bahlangane ngobuningi babo eWashington DC mhla ka 6 zibandlela. Lolu lusuku amadalela azahlolisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. UTrump usanda kwedula umbiko enkundleni yeTwitter ukuthi abasekeli bakhe baza kuthi gwaxa esigodlweni selizwe iCongress ihlolisisa amavoti. Umnumzana Joseph Biden owebandla lamaDemocrats kulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. UTrump usezame ngamandla wonke ukuthi aguqule impumelo yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan athi ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Imithethwandaba ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa nguBiden lebandla lakhe. UBiden wanqoba uTrump ezabelweni lezi. Banengi abadabuka eZimbabwe abalandela ukwenzakala kukhetho lolu. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF.
Lokhu kungenza ungikhumbuze the late former president of Zimbabwe uR.R.T. Mugabe ukuthi wathi kuMr. Trump, blow your trumpet in a musical way that promotes peace. Yena ngokwakhe asekwenza thesi isongani sefuna ukuhlokoza ezinye izimpi emhlabeni. Iqiniso ukuthi yona iAmerica yiyo ebe izenza ukapteni umhlaba wonke ikakhulu kuma elections. Beyibo abathi khona ama elections la aqondanga nama elections aqondile ngoba befuna kwenzwe intando yabo. Lapha uTrump tine singakutsho ukuthi udliwe. Udliwe ngoba bona phela ngithi babakhokhela ukhetho ngendlela abathola ziqondile. So ngale ndlela sikhandela ukuthi konke okwenziwa eAmerica kuqondile. Lasuke esihlalweni uMr. Trump udliwe. Abayekelele onqobileyo angene. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bawunanzelele ukuthi ukhetho yinto esingathi ileyana ezisa ubuhlungu lo oyabe enqotshiwe. Kunje nje lathi besikhona phakathi kokhetho okufunakalayo ukuthi ukuvume ukuthi abantu benze intando yabo. Ukhetho kulapho abantu abajezisa ukuthi bafuna kuphi ngasiphi isikhathi, akufanelanga kuphikisane lapho. Kanti yena uTrump ungubani owafuna ukusuka esikhundleni ngasuke.
Umnumzana Gerald Ncube ohlala esigodini esabelweni seMatoreni South laye uyakulandela okwenzakala eMelika.
UTrump wehluleke ukuphathelezi. Ndelokhu kuzama ukwalela esikhundleni ukuphikisana le mphumela yomkhetho yokhetha ngeke kuze kumsize ngalutho nje. Ngumuntu nje ozidlalisela isikhathi sakhe. Ndelokhu sokucaca ke manje ukuthi yena ngokwakhe umuntu onjani ohluleka ukukhankasa waba busy ngento nje ezingeke zize zimsize ngalutho.
Lokhu kusekelwa umnumzana Adolf Shaba odabuka eMberengwa.
Into yonke le yenziwa nguTrump ifana nje lenkomo ebhunga emshwaneni, akusela nto angayenza. Acithekile acithekile, angeke sawatshintsha impumelelo yokhetho. Yikuchitha nje isikhathi sakhe lokuzihlambalaza ngoba vele into ayenzayo uhlambalaza eAmerica, uyazihlambalaza yena ngokwakhe. And sezayenza labanye abazabuya ngemva kwakhe. Indlela abantu ngase bekhetha ama-presidential candidates bekhangele abantu abalezimile ezifana lezakhe ngoba hayi into ayenzayo hayi ngenye into nje engakaze ibonakale. Kodwa hayi kuphuma uyaphuma.
Abalandeli bakaTrump abaningi kakhulu bacabanga ukuthi ukhetho lwebiwa libandla lamaDemocrats. Lokhu befisa ukuthi kuguqulwe impumelo yokhetho onqoba khona uBiden okhangelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 zibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngokhiphi Dube.
Ulive Talk lamhlanje sikhangela okwenzakale emhlanganweni omkhulu weCongress webandla leMDCT ngokonga wenani labatholakala bele COVID-19 lokudedelana kombuso weMelika okulokhu kulokuphuthela. Abaphila ngokukhubazeka ngokungaboni emehlweni eZimbabwe bathi ngomumo womnotho okhona manje elizweni kuba nzima ngamandla kubo ukuthola okungenza babe lenhlala kahle. Ingcwadi zezenhlala kahle zikhuthaza usabalaliswa olwazi kwabakhubazekileyo lokuzivikela lokuphathiswa ngoncedo lokudla lokwelatshwa. UMark Peter Ntambo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngalesi sikhathi abantu abaningi elizweni bebhekane lohlupho zokuswela indlela zokuzinakekela ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lulwisana lokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Abakhubazekileyo emihlweni bathi olwabo uduwo ngoluphethwe kabili loba kathathu. Osokusiba nzima ngalesi sikhathi se-COVID-19 uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo bekhanya sebesebenza kakhulu ekusabalaliseni ulwazi ngalolu bhubhane sokungasanakwa-ke eminye imikhuhlane. Ngaleso sizathu ingcwethi zeminye imikhuhlane engagcina ibangela ukukhubazeka emehlweni sezikhuthaza ukungakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane enjengeyamehlo. Lezi ngqethi zithi kulezifo ezithile ezingabangela ukukhubazeka emehlweni ezigoqela iglaucoma, ama-cataracts, okuthiwa yi-refractive errors edinga nje ama-glasses kuphela, i-diabetes retinopathy kunye le-eye trauma okumele abantu bekuqondisise bevikele bengakhubazeki emehlweni ngoba lokho kungengezelela inkinga empilweni zabo. UDokotela Tawanda Mute oyingcitshi kwezamehlo u-ophthalmologist upha amacebo okuvikela ukuze umuntu engagcini ekhubazeka emehlweni.
Like eye protection network, actually the blindness can be prevented if someone is screened and also it can be controlled whether surgically or drugs or some other thing like laser and so forth.
Ukuhlolwa i-diabetes, ukuhlolwa amehlo lapha lalaphaya kuyaphathisa sibili.
Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi abakhubazekileyo lokhe bekhangelele ukulungisiswa kwemithetho ukuba ihambelane nesisekelo sombuso kubaphathise.
Kusakhangela ukuthi isisekelo sombuso sile zinqumo ezibekiweyo eziphathelane namalungelo abantu abakhubazekileyo afana nelungelo lokuhlonipheka emphakathini, amalungelo afana nemfundo, lendaba eziphathelane asithi lokutholakala kwezombiko, konke lokhu akukho emthethweni ekhona kathesi.
Umthetho okhona okwamanje we-Disabled Persons Act wethulwa kudala ngomnyaka ka-1992. Umathetha uthi usumdala kakhulu njalo awusahambelani lesikhathi esiphilwa ngaso ngale minyaka.
Into ekhona ukuthi umthetho ungalungiswa kuzafakwa isinqumo esingathi yi-National Disability Policy ezayenza ukuthi ukutholakala kwezinto ezidingakalayo ukuthi abantu abakhubazekileyo bephatheke esingathi ngama-assistive device. Ezinye izinto ezikhona ziyadula, ezinye zangkhona azilungiswa lapha eZimbabwe. Okulidubo esibona ngani
Unkosikazi Diana Shoniwa wenhlanganiso esebenzelana nabakhubazekileyo emehlweni Gross Care International uthi bona balwela ilungelo lokuthi abakhubazeke emehlweni batholiswe okungenza impilo yabo ibe lula.
Lamabhola ale-sound ukuze velilandele kuhle bephakathi komdlalo. Sinama-kneecaps, lama-blindfold caps.
Ingcwethi ezilolwazi olujulileyo kwezamehlo zithi kuqakathekile ukuvikela ukubanjwa imikhuhlane engagcina ibangela ukukhubazeka emehlweni. Indawo ezinjengamaxhaphozini eziduzane kakhulu lemifula zibikwa-ke zingaba yingozi yokubangela ukuphazamiseka lokukhubazeka emehlweni okubizwa ngokuthi yi-river blindness noma nje lingozi engaka ingavamanga kakhulu eZimbabwe itholakala kwamanye amazwe akuzwekazile Afrika lapho lumkhuhlane ohlasela abantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili isilinganiso sokulichumisalo licina likhubazeka emehlweni abakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo elizweni bahlala bekhonona bekhala ngokuthi ngabe uhulumende weZimbabwe angabavumeza ukuthenga okumele bakusebenzise ukuzivikela lokwenza ukuba impilo yabo ibe lula kwamanye amazwe kungela mbadalo yeduty landoba kulenye impahla uhulumende ayivumeza ukungena elizweni kungela mbadalo yeduty abakhubazekileyo bathi yonke impahla edingeka empilweni yabo kumele ingene elizweni kungela duty ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa zithi umnyaka 2020 ube nzima kulayo yonke iminyaka asebeke bayiphila besemazweni. UThuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zichaza umnyaka ka-2020 njengomnyaka wenyembezi, imikhuhlane, indlala lobuyanga. Kwezempilakahle abaningi bathi baqeda umnyaka bephilela evalweni njengoba igciwane le-coronavirus belisidla amahabulo lahlasela abantu abedlula isigidi over 1 million kwafa phose abazinkulungwane ezingamachumi amathathu close to 30,000. Umnumzana Bonman Khumalo esikhulume senkosi yakwamthwakazi ubulelani lobhengula Khumalo uthi malutshwana amazwi angachaza usizi luka 2020.
Abafana ngapha kuma WhatsApp bathi bona asimdilithenini u-2020 ube yi-disaster ngesilungu. Silahlekelwe ngabantu phela abaningi. Ubuhlungu baleyo nto ukuthi umuntu wakho bedla nxa egula esibhedlela ungenelisi ukumvakatshela. Yethe futhi uma esesiyabekwa kuthunyelwe nje isidumbu khona lekhaya angakhatshwa muntu.
Esinye isizalwane seZimbabwe ube njalo abe isikhulumeli sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi u-2020 ubhidlize wonke amacebo abantu.
Umnyaka ka-2020 ngathi umnyaka wasabe ngoba sisigile sisimanje ukuthi waqala indaba ye-corona savalele isizwe. Ngathi sizivulela nje ukuze kusahamba kahle ngenxa yokuthi bese sizenza izinto sizokuvaleleka kwezinye izinto. Nama-plans kade sizenzile awomnyaka athi angaphumelelanga.
Umnumzana Nkosini Chuma uthi ubunzima buka 2020 akabuzwanga ngelikabathi kodwa ububonenga wakhe wabubamba ngezandla.
2020 ube ngumnyaka obemobi kakhulu lapho sibone khona abantu abaningi belahlekelwa zimpilo zabo kakhulu. Nami ngomunye olahlekelwe ngumzali ongumama kube into ebuhlungu kakhulu. Ngayehluleka lokuthi ngiyembeka ngesizathu esisaze sonke se-lockdown.
Umnumzana Godfrey Viki uthi akusakhulunywa-ke ngezomnotho njengoba amakampani amaningi ahlavalwa izinkulungwane zabantu zasala zingelamsebenzi.
Uye 2020 ube ngumnyaka omubi kakhulu ebantwini ngoba impilo zabo zitshintshiwe. Indlela ade bephila ngayo isuke yama baphila ngenye indlela ade bengayijwayelanga. Belahlekelwa izihlobo eziningi ezibulewe yi-coronavirus. Amakampani avala, imisebenzi yalahleka, kube ngumnyaka omubi kakhulu.
Inhlalo kaZulu layo ithinteke kakhulu njengoba abantu bese besenqatshelwa ukuvakatshelana kanye lokuqhuba imbuthano yemideni. Okhokhela ibandla lamaziyoni kwele South Africa njalo engusomabhizimusi umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi ngumnyaka ovala izinkonzo amaKristu aphendulwa abahedeni.
U-President wethu u-Archbishop Carter naye wasiya ngoJuni iyona lento ibacedile abantu. Ngiyamanje amabhizinisi aphelile, abantu bethu abasena msebenzi, avaliwe ama-restaurant nasezikolweni. Ingane zethu asazuzenza kanjani kulo mnyaka ozayo?
Ubunzima bempilo buqubule imimoya ye-xenophobia okwenze iningi lezizalwane zeZimbabwe liphilele evalweni ngenxa yamaqembu afana le-Put South Africa First akade funa ukususela abakwamanye amazwe amanqe. Abatshayeli bamaroli beZimbabwe labo bathi baqeda umnyaka bevikana lokufa. Inhlanganiso zabatshayeli bakwele South Africa zifuna baphume baphele elizweni. Iningi-ke lithi okubuhlungu yikuthi bathe ngokuphelelwa imisebenzi bazithola sebexotshiwe lapho abahlala khona kwazise le ndlala ebisizenzela umathanda sebephila ngokucela. Umfundi wakwele South Africa ulita vuke uthi ube ngumnyaka ohlukumeze kakhulu abafundi.
Ngumnyaka womasikizi, unyaka osokolisileyo kwaye obunengxaki ezahlukileyo kwiminyaka esiyaziyo phambilini. Nabafundi kunye nootitshala ke kwafuneka uba bafune indlela zimbi zokuba bakwazi ukugqibezela unyaka, abafundi bangafeli baqhelanisane neendlela ezihlukileyo zokufunda.
Kanti ke usekela imisebenzi yabaculi nabalingisi uPhakamani Nkomo odume ngelithi PK uthi iningi labaculi lisele selizicele
general nje I think all ama artists affected ngama lockdown regulations because as a result singakwazi ukwenza ama events nothing was happening.
Abanye bathi ukuvalwa kwemingcele uthi izihlobo zabo eZimbabwe zilamba okwamagama njengoba bekungasela ndlela yokubathumela ukudla kanti indlela ezilutshwana ebezikhona bese zidula okwamagama. Iningi elithi lo ngumnyaka abangasoke bawubale nxa bebala iminyaka abayiphilayo ngobalo abazange bawuphile. Ngimele isitudio sevele Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Ngeke sizange sizobe wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Umthetho ndaba waphezulu owe High Court awusenelisanga ukuhluza isicelo sikaMeya Jacob Mavume weHarare sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail ecaleni alethiswayo elenkohlakalo ngomnyaka ka-2020 usosedlula kungela okuhle ukuphume kugatsha lwezemfundo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenze izikolo zivalwe okwenyanga ezingaba yisikhombisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo.